Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti mirizhonga yakakonzereswa navaTrump paCapitol Hill chinhu chinoshoresa zvikuru panguva iyo America ichigara yakatsoropodza Zimbabwe nemafambisiro ainoita sarudzo.
Dambudziko ratinoona muno muZimbabwe zvisanganisira kumapuppet organizations anosapotwa neAmerica iyo yakaita sana MDC vanoti kana wadyiwa maelections musarudzo vanoramba. Sekuramba kwaakuchiita Trump vokonzeresa mhirizhonga semhirizhonga yatakaona musi wa1 August yakaitiwa panguva dzokuverengwa kwamavotes kuSheraton. Takaiona zveichiitika paCapitol Hill same strategy yekuda kudisrupta kukaundwa kwemavotes. Nyaya idzodzo dzinoshoresa. Asi tinoti kuAmerica ndoyasvika nguva yekuti ivo vazviongorore muziso mavo vazvione kuti nyaya dzekukonzeresa mhirizhonga kune dzimwe nyika dziri kunze kunyanyanya muAfrica, nyaya dzekufanda violence, nyaya dzekufanda regime change kunyika dzevamwe hadzikodzeri nekuti dzinozokudzokera iwe. Munhu unodyara unokohwa chaunodyara. Naizvozvo mushonga wavanoshandisa kune dzimwe nyika dzakaita sana Zimbabwe vachitipa masanctions vachikonzeresa mhirizhonga namacivil society organizations namaopposition political parties vaakuita test of their own medicine kuAmerica ikoko. Asi tinongokorokotedza zvedu vaJoe Biden nekuzopinda kwavakaita mushure mekunge mavhotsi akaundiwa. Tinoimba kuti tichava nokushanda zvakanaka navo senyika.
Munyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys Clutch wayo vasharawo mhirizhonga yekuAmerica iyi vachiti izvi zvapamukana vatungamiri pasi rose vanotungamirira nyika dzisina utongi hwejekerere dzakaita seZimbabwe kuti vatsoropodze America vachikanganwa kugadzirisa zvinonetsa munyika idzi.
Mhirizhonga yakaitika kuCapitol Hill kuAmerica mushure mekunge mutungamiriri waAmerica kava Donald Trump vakurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzire inoshoreka zvakanyanya uye inopower manyawi kune madictator ose pasi rose kusanganisira vaEmerson Mnangagwa veZimbabwe nokuti vanenge voshandisa chiitiko ichi kunyaradza America vachiti America haikodzeri kana kuti haina yatingati pachirungu moral standing kutaura pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu pasi rose uye kubirwa kwesarudzo pasirose. Zvido zvezvizvarwa zveAmerica zvakabuda musarudzo dzakapfuura zvinofanirwa kuremekedzwa uye vaTrump vanofanira kurega vaJoe Biden vachitora chigaro maringe nebumbiriro reAmerica kana kuti yatingati pachirungu smooth transfer of power. Chidzidzo chatakadzidza isu seZimbabwe panenyaya iyi ndechekuti kusimba kwemastate institutions anosanganisira matare dzimhosva, paramende, vanotungamirira sarudzo kana kuti yatingati election management board pachirungu, ma state security institutions, kwakakosha zvakanyanya munyika nekuti kunomisa nhunzvatunzva dzinenge dzichida kuita subvert the will of the people.
Vamugwadi vatine kuda kwezvakaitika kuparamende yeAmerica nechitatu hurumende yeAmerica ichakwanisa kuudza dzimwe nyika pasi rose nezveutongi hwejekerere.
Zvunhu zvinosoresa ende zvunhu zvisingatarisirwi kunyika yakaita seAmerica inozikanwa nembiri yeumbimbindoka, inozikanwa nokuzviita iyo mupurisa wepasi rino rose munyaya dzeutongi hwejekerere nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndokusaka isu takatarisa seZANPF tikati zvinova maAmericans angatidzidziseiko panhau dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye neutongi hwejekerere kana vachitadza zvinhu zvidiki diki zvakaita sokungoti wadyiwa ngaabvume kuti ndadyiwa maelections anopinda achipinda.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vatsinhirawo zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti America inofanira kubvisa zvirango zvayakatemera Zimbabwe zvitevera mhirizhonga yakaitika kuWashington. Vaparadza vati kufa kwakaita vanhu vana kunokodzera kuti vaTrump vanotongwa kuInternational Criminal Court.
Saka iye gore rakapera muna January akawedzera masanctions kuZimbabwe. Tinovimba kuti iye zvinga satabuda basa musi wa 20 January anofanira kuita inonzi executive order achibvisa masanctions akatikandira kuno kuisusu kuZimbabwe kuno. Zvinoita kuti iye zvinotitambure mishonga hatina mumahospitari zvakawanda iye zvino kana mari yedu haisina uremu nekuda kwemasanctions iwaya. Saka tinovimba kuti iye zvino America ichapinda mugwara redzimwe nyika ende dai zvazvichitoita ngaaito Trump anofanira kuenda kuInternational Criminal Court kuHegi chaiko kunotongwa ikoko sezvo zvavanogara vakataura kuti maAfrican leaders anofanira kuenda ikoko. Iwe iye ngaatotanga kutoenda ikoko kuHegi ikoko kuti atongwe nenyaya dzakaita dzokuurayisa vanhu 4-1 iye zvino vakakuwara vakawandisa muWashington zvatisati tamboona zvichiitika kuAmerica.
Zvichakadai, gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vati kunyange hazvo pakaita mhirizhonga paCapitol Hill, mapurisa ekuAmerica haana kushandisa chisimba chakanyanya sezvinowanzoitwa muZimbabwe.
Zvatinoona kuZimbabwe zvekuti kazhinji pakaitwa kutaridzira kune runyararo, tinoona kuti mapurisa anochimbidzika kushandisa chisimba chakapfuuridza, kusanganisira kupfuura vanhu nembumburu dzinouraya, zvinoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu, kunova kutyorwa kwekodzero kwakanyanya. Zvatakaona zvichiitwa kuAmerica zvakataridza kuzvidzora kwemapurisa nekuchengetedza mutemo, kunyangwe zvazvo panga paine mhirizhonga yanga iripo yanga ichiitika. Tinoenda kuti Zimbabwe nevamwe vanogona kunongawo zviviri kana zvitatu zvekudzidza kuti zvakakosha kuti panotaridzirwa mapurisa achengetedze runyararo nemutemo nenzira inochengetedzawo upenyu.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano replatform for youth development initiative in Zimbabwe vaClarice Maduku vatiwo hapana chakaipa pakuratidzira kwakaitwa kuAmerica nevatsigiri vavatrump, kunyange hazvo kuratidzira uku kwakazopedzisira kwave nemhirizhonga.
America inotarisirwa seleader kana nyika dzepasi rose kusanganya kuno kuAfrica, kana richiita maelections veruzhinji vanenge vachingoti dai taitawo zvinoitwa kuAmerica, dai taitawo zvinoitwa kuAmerica. Asi tiona kuti papera maelections apa zvinhu zvisina nyatso kufamba zvakanaka, kunyanya nekuda kwehutungamiriri hwavatrump. Vatrump vanga vachida kuratidzira senzira yekutsutsumwa kuti havana kubatwa zvakanaka pasarudzo, uye nekutaura kwavanenge vachiita kuti sarudzo dzakabiridzirwa kuti ivo vasange vari mutungamiriri. Saka kuratidzira kuyanga iri nzira yekuti vataurire vaJoe Biden mukutaura kwavo kuti kana maelections achinge abiridzirwa, transition inozonetsa kuita.
Vamadhuku vati zvakaitika izvi hazvina chazvinonyanyochinja pachimiro cheAmerica kana zvienzaniswa nenyika dzemuAfrica.
Tikatarisa mabatirirwo azoitwa nyaya yekuratidzira iyi, inoratidza kuti America ichiri pamusorosoro. Mainstitutions eAmerica kana kuti zviga zveAmerica zvainoshandisa kugadzirisa matambudziko aya zvichiri kushanda, nekuti tiri kuona kuti musi wa20 January vaJoe Biden vanenge vaakugadzwa semutungamiri. Kutaridza kuti kuratidzira kwakangoitika asi hakuna kunge kwazosvika zvinomboitika munyika zhinji dzekuno kuAfrica, kuti kana paita ratidziro panopedzisira vanhu vachikuvara, vazhinji vachifa, maenza achibva azosandurwa kwaakutanga zvekuita zvimwe zvinhu. Saka ndingangoti America ichiri kukwanisa kuzvisimudza kusvika pachidanho chepamusorosoro munyaya dzavo dzemainstitutions avo dzedemokirasi.
Trump vakazobvuma kuti vape matomho kuna vaBiden, uye vaBiden vakatarisirwa kugadzwa musi wandira 20 semutungamiriri weAmerica wechimakumi mana nematanhatu mushure mekunge dare reCongress rekuAmerica ratsinhira kuti vaTrump vakakundwa navaBiden musarudzo dzakaitwa muna mbudzi 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.